Mutauri webazi rezveutano vachiona kuti mujiri vanoti vari kushishikana nekufa kwevana vasati vabaiwa nhomba yekudzivirira gwirikwiti. Vamujiri vanoti vashandi vemubazi ravo vakagadzirira kunobaya nhomba yekudzivirira gwirikwiti kunyange zvichireva kuti vachabaya vana usiku kune avo vasingade kuonekwa vachizviita nekuda kwezvitendero zvavo.
Bazi rekwetsamu nekurehwa kwevana ragara izvozvo richitaura kuti vanhu vakasungunuka kuti vauye kuzotiona uye kuti vana vabayiwe nenguva dzavakafanira kunge vachiuya. Takagadzirira kunyange vakati masikati, kunyange vakati usiku, isusu bazi reutano takangogadzirira kuti tidi vana vabayiwe.
Izvi zvatsinirwa nemukuru munyaya dzezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha.
Tiri kukurudzira ana mai kuti ngatiende tinobayisa vana vedu tivadzivirire against gwirikwiti. Iprogramu yakatanga musi wa29 August ichipera musi wa10 September.
Dunhu reManicaland ndiro rine vana vakawanda vakafa vanosvika 340 nevanomwe kana kuti 347 richiteverwa neMashonaland West rine vana 141 chete kana kuti 141. Mamwe matunhu ane vana vari kufa zvakanyanya anosanganisira Mashonaland East ine vana 62 nevaviri kana kuti 92, Midlands ine vana 63 kana kuti 60, neMasvingo ine vana 44 kana kuti 44. Pane yekuti vezvisvondo dzechipostori havasi kubayisa vana vavo nhomba, vamujiri vanoti vari kutaurirana nevakuru vezvisvondo ava.
Izvo zvagara zviringoripo, nhaurirano yagara ingoripo, asi kuti pose panoita chirwere chinenge chasimuka kudai pane paane kodzero yekuti kuti munoenda muchona vaona kuti vadzidzisi vachionekwa. Saka ndo zviri kuita even vakuru vedu andinga maprovincial medical directors nemachief medical officers, matisha wedu, masabhuku variko kumamusha vachivadzidzisawo kuti zvinokosha sei kuti vana vange vachibayisa.
Mumwe chiremba Dr. Enoch Mahida vanoti
kazhinji zvinowanzoonekwa pachirwere chegwirikwiti ndechekuti vana vanokwanisa kupisa muviri kana kukwira tembricha zviya zvavanenge vachiti hazvinzwisiki. Dzimwe napo panenge pasitorina kana flu kana kuti zvokwanisa kubatana neflu, asi kupisa muviri kuya koramba kuchienderera uye kopoitawo rash inenge iri paganda romwana, inenge iri pamuviri dzimwe nambo, inenge ichionekwa kumeso nomuviri wacho wose. Imwe inokwanisa kunge ichibuda vaine tumaronda mumuromo.
Nekuda kwehuwandu hwevana vari kubatwa nekufa negwirikwiti, hurumende yakaita urongwa hwekubaya nhomba vana kubva musi wa29 yamavhuvhu kusvika musi wa10 Gunyana gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai J.